Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo gunyana 25 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vemakereke voronga kuendesa gwaro renyunyuto kudare reparamende rinokurudzira kuti dare iri ribvise vamugabe pachigaro kana kuti impeachment. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vokurudzira kubatana kwevana veZimbabwe kuti vakwanise chete kuunza shanduko munyika. Varimi vokurudzirwa kuti vasapedza nguva vachipa mvura inonaya mazita vachitadza kurima sezvo mwaka iri kushanduka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny svondo rino ari kutarisirwa kusvitsa gwaro renyunyuto kudare reparamende rinokurudzira kuti dare iri ritore matanho pane mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe ekuti vasiye basa sezvo vachinzi vakundikana kutonga nyika uye vakwegura kana kuti impeachment. Danho iri rinotevera rakatorwa nevemakereke ava svondo rapera rekunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi avamugabe vachivakurudzira kuti vabvume kuti vakundikana kutonga nyika vobvumidzawo kuti munyika muitwe nhaurirano dzekununura nyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya avanotungamira zvakare Zimbabwe Divine Destiny.
Tafunga kuti takatsa vamugabe iri gwaro nemusi wemvuro kuhofisi kwavo ivo vange vari kunew york ka then havasati vadzoka. Saka tafunga kuti tiratidze kunge tiri reasonable, tovapa mukana wokuti vamboritarisa kunyange zvazvo tiziva kuti difference yacho kwavari haina kunyanya kukura nokuti chero tikavapa mwedzi miviri vakafinta kuramba vakangomarira moyo. Asi tinoda kuudza kuti tiri vanhu vanofunga, toda kuti vauye kana vane mukana wokupuwa gwaro irori voripuwa. Saka musi wechishanu ndopatichazoenda kuparlament kunesa petition.
Mune zvimwe zvamuri kuda here kushandisa mukana iwoyo wamuchawana wakuendesa gwaro kuparlament?
Zvatichaita musi weFriday 29 and 30 next week tine very critical conference yevafundisi zvikurisiro vemuprovinsi yeMarare. Saka tikufunga kuti during that conference ndopatichadispatcha vafundisi vanonosvitsa petition kuparlament. Vamwe vakaungana tichiita urongwa hwatinenge tinahwo weworkshop yatinenge tinayo yokuongorora zviri kuitika munyika. Saka tazongofunga kuti since vafundisi vari kusangana zvakati kuti vhiki rinoya tizongozviita pamwe chete papo, asiwo zvekare tichionekwa kunge tiri kupa vamugabe wenguva in case tingazonzi tavaitira utsinyi hwokuva pa mazuva mashomadene vasati varesponda.
Vazhinji vangada kuziva kuti kubva paumbwa nera pane zvati zvaonekwa here kuti pane shanduko yaunzwa nemubatanidzwa iwe?
Shanduko huru iri mukubatana kwevana veZimbabwe. Munodavira kuti mapolitical parties asinga anosvika kuma18 anga achibatana pamwe chete kurwisa nyaya yekuti yenzaniso iveko mumaelections edu. Saka zvazviri kunyanya kuitika izvozvo, vanga vachikakatirana mapolitical parties tikazama kushanda zvine simba kuti vaone munero mamwe chete. Saka tinotenda Mwari kuti vakuonerana pamwe chete. Of course pane kuona kwavakaitawo ZEC commission, hapana chaicho chaicho chatichabuda kunharaunda iyoyo. Asi tinodavira kuti nepressure inoramba iripo zvichaitawo zvakanaka. Asi chatiri kunyanya kupembedza panguva dzino kuva visible kana kuti kuonekera kwenera kupfuura zvazvakanga zviri mazula pfungwa yacho payaiumbika.
Mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vanoti kumira kwakaita zvino munyika pamwe nechisimba chiri kushandiswa nehurumende mukunyaradza vari kupikisa chiratidzo chekuti pasvika nyika pave kumawere pasingadzokwi. VaNgaruvume vanoti chave kudiwa nevana veZimbabwe kuti vabatane kuitira kuti vakwanise kuyambuka pavasvika apa. Bato ravaNgaruvume rimwe remapato gumi nemasere ari mubatanidzwa wenera uyo uri kurwira kuti mitemo ine chekuita nesarudzo ivandudzwe. Ngatinzwei huru kuru yataita navo.
Tiri kuona isusu kuti seTransform Zimbabwe patari papa point of return, paya pekuti kuti kana vanhu vasvika ipapo havachafani kudzoka kumashure. Saka tiri kuona chikonzero chekuti senyika yeZimbabwe taakufana kunyanya kubatana kuti tiyambuke apa patasaisana napo. Pakarema hongu, panoita kuti vazhinji tikuvadzwe, vazhinji tisungwe, vazhinji tiite mavanga, but ngatitoramba takatsikirira nokuti ndikona sekuti tikangobatana tikabuda apapa rusununguko runouya kuvanhu veZimbabwe. Saka isuwo seTransform Zimbabwe tiri kubhilda muvanhu membership yese. Ndiyo sakani tiri kuti iko zvino vari kumatorongo hatisi kutombotarisa zvachose kuti ndeye Transform Zimbabwe, ndeye NDC, ndeye PACP. Tiri kuti isusu munhu wemuZimbabwe ngaatsigirwe kuti arwire kodzero dzake.
Asi muri kuonawo here vemamwe mapato vachizvipirawo kushanda nemi sezvamuri kungoitawo imi kushanda navo?
Pane zvino zvinhu zvedu zviri kutarisike zvakanaka nekuri kubudikidza nebandiko renera tine mapato akawanda atiri kushandidzana pamwe chete, tine muta umwe chete. Iko zvino mademonstrations atiri kuita chakanaka ndechekuti haasi bedzi kungopakusipetwa nevanhu kana mapato ari munera. Mamwe mapato asina kusaini dhokumendi renera anosanganisa na PDP nevamwewo vari kuya vachibatana nesu pakurasikira patiri kuita. Saka maleaders emamwe maopposition party asi kunera vakanga vachitovidza vanotungamirira mumademonstration munzvimbo dzakasiyana-siyana. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti pane tariro huru yekuti karanga tiri mukubatsirana pazvinhu zvatinotenda pamwe chete zvese tese zvinotiitire zvakanaka.
Havanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunhare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Madzimai akawanda munyika anoti haasi kunyatsowaniswa mikana yakafanira zvikuru mukutongwa kwematunhu zvopa kuti vasarire zvakanyanya munyaya dzebudiriro. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa neCenter for Community Development in Zimbabwe muHarare wakanangana nekutongwa kwematunhu waishevedzwa kuti Developing Gender Policy Manual for Local Authorities, madzimai akapinda mumusangano uyu akakurudzirana kuti vatorewo zvigaro zvepamusoro mumapazi akasiyana-siyana muhurumende. Izvi vanoti zvinosanganisira mubazi rezvekutongwa kwematunhu. Madzimai anoti kunyange hazvo akawanda kudarika varume, zviri pachena kuti havasi kuwaniswa mikana mune zvinhu zvakawanda. Amai Priska Chikwee vanobva mudunhu reShurugwi vanofunga kuti kuve nevakadzi vakawanda pazvigaro zvinogona kubatsira kuvandudzwa kwemagariro avo. Amai Chikwee vanoti madzimai kunyanya yekumaruwa anoita nekutsikirirwa nekudero yasvika nguva zvino yekuti vatore zvigaro zvepamusoro vasingazvitarisire pasi.
Iko kukanzuro chaiko dei kwaigona kwangoita madzimai chete, nokuti kana katarira madzimai munyika ndiyo sunga musana. Baba vanotiza musha vachisiya amai varipo, mai varivo vakasimba vozodzoka vaakugogodeka, asi amai vanongovagamuchira. Saka ndiri kukumbira kuti madzimai mhanyai munopinda muzvigaro zvose kusvika pane chokupedzisira.
Muzvare Audrey Chikono anoshanda nechitungiza Residence Trust vanoti kupinda kwemadzimai mukutonga kwemakanzuru zvakakosha nekuti vanhukadzi ndo vanonyanya kuziva kukosha kwemabasa emakanzuru mukuvandudza magariro evanhu.
Ndinotozoti muchitungiza vanhu vari kufesa madelivery emasocial services akaita semvura, especially muchitungiza mune problemu yemvura. Saka tichiona nyaya iyi tiri chitaura nenyaya yegender, zvakakosha kuti vanhukadzi vapinde kumakanzuro. Since isusu vanhukadzi isusu tinoziva kuti like zvinotoitesa namvura zvinowanzoshandiswa nevakadzi, especially ndovanenge vari kudzimba. So vakadzi vakapindawo mumakanzuro, they will see the need vari ikoko kwokuti mavari kugara mawanawo mvura here. Vanoshava vachawanawo vachibudira nemaideas ekuti mvura ingawaniswa sezvo zvingati like kuisa maboles and so kuti community ibatsirike.
Vakalospiri vanogara kuchinhoi vanotsinhirawo mashoko amuzvare Chikono vachiti utano hwemhuri huri mumaoko emadzimai.
Varume vakapinda maauthorities nedzimweni dzenguva pane mamwe machallenge asangana nemadzimai, vanogona kushaya vanhu vanovamiririra sei yemvura. Varume hatimbozviona kukosha kwazvo, nokuti ndichingosvika kuumba chatoda kugeza nokunwa mvura. Asi kana mukanzuro mune mudzimai anomirirawo nyaya dzemvura, anoona kuti at least mvura yakagara ichionekwa nguva dzose, ndo ndianoziva kukosha kwemvura. Murume angu ane chibhaketi chake chokugeza zvaringana. Saka I think vakadzi vanofanira kuparticipata zvakanyanya panyaya this gender issues.
Meya wekadoma vamuchineri Pichinyanganya vakatendawo kuti zvakakosha kupa mukana kuvanhukadzi kuti nyika ibudirire.
Kupatisipeta kwemadzimai vachiwanisa mukana yakakwana mumacouncils chinhu chakanaka chatinofanira kuita semalocal authorities ese. Ndichataura pamusoro pekadoma city council because ndokwandinotungamirira. Chisu local authority yekutanga yekugadzira policy yerecruitment and employment policy inova gender inova inopamikana yakawanda kumadzimai.
MuZimbabwe mune makanzuro anosvika 76 uye mazhinji acho anotungamirirwa nevanhurume. Kochi chinopa kuti madzimai asapinda munyaya dzezvematongerwo enyika nesarudzo. Mamwe madzimai anoti nyaya yemhirizhonga munyaya dzesarudzo inopa kuti varege kupinda musarudzo munyika. Hurumende yakaisawo chirongwa chekuwanisa vamwe mukana kana kuti proportional representation, asi varume ndivo vachiri vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Varimi varikukurudzirwa kuti vasapedza nguva vachipa mazita kumvura inenge ichinaya, sezvo kuita izvi kuchiita kuti vazeyuka nhava kwatsva. Aya mashoko echenjedzo anobva kumukuru wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria. VaZakaria vanoti murimi akachenjera anofanirwa kushandisa mvura ipi zvayo inenge yanaya, pamwe chete neiri kutarisirwa kutanga kunaya svondo rino, iyo yavanoti zviri kukonzerwa nekuti mwaka iri kushanduka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Iko zvino varimi hatikurudziri varimi isu kuti vatsvape mvura idzi mazita. Mvura yose yanaya ine chokuita neurimi hwedu. Saka nemasikiraita zvinhu kunze uku kwashanduka nenongonzi climate change, hatichaverengi mvura yedu tichiitumidza mazita sezvo taiita kare. Saka isu tinotokurudzira kuti kana munhu wanga usati wapedza kuita land preparation iyai, wochitopedzisa kana watobatwa saizvi tanzwa kuti vhiki rinouya iri ndopanotonaya mvura, mazotopedzisa titange kurima nemvura yekutanga iri tisarasikirwa nayo. Asi tichitarisa nyaya yekuti vanhu vakagadzirira zvakadii, takatarirana nenyaya yemainputs kuti wava nembeu here, wava nemafertilizer here, mishonga, zvese zvinodikanwa kuti munhu utange mwaka zvakanaka. Ipapo tiri kuona kuti kune dambudziko rakati kure kunyanyanya, nokuti kune vamwe vanga vakatarisirawo maskimu akawanda wanda vari kufungidzira kuti zvingaita zvakanaka kana dai kuri kuti mbeu idzi dzakwanisa kuuya namafertilizer iwawo auya nguva ichipo.
Mwaka yapfuura taiona varimi vakawanda vachichema nenyaya yekubatsirwa nemakambani mune zvekurima yatingati contract farming. Izvi zvamungataura pamusoro peurongwa huu mwaka uno?
Nyaya yekuti contract farming yanga yakuita sekuti taisa kashuro yemurimi nokuti mukatarira mutaona kuti ivo vatina vanokontrakta mabhizinesi avo haasi kubroka asi kuti vanokontraktiwa vacho vari kutorwa chizvichiri mirei ndo vasiri kuenda mari saka takatareta papa taatiragadzirisa isusu musangano wavarimi takaronga pamwe chete neagricultural marketing authority kuti makontrakti ose angasainiwa navarimi ndaiko zvino tichienda mberi anofanirwa kutanga ongororwa kuti ane pundutso here kumurimi kana kuti kungosvokera simba koga.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Commercial Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development. Asi mazuva mashoma apfuura aya mukoma Clarice vanga vakamirira vechidiki muZimbabwe yose pamusangano wakanangana nenyaya yerunyararo kana kuti Summit on Peace. Tinokutambirai nemufaro pano pa Studio 7 mukoma Clarice.
Ndinoti makadini mukoma Blessing and ndinoti vateereri makadini tinofara kusangana zvakare tachirongwa.
Aiwa tinovimba vateereri vari nani. Mukoma Clarice mungatudza kuti musangano uyu wakaitirwa kupi chaizvo?
Musangano watanga tinawo musangano wepasi rose wanga uchiitwa kunonzi kuSeoul but Seoul iri kuSouth Korea kuAsia. Wangu wari musangano wanga wari kukwemazuva matatu. Isusu takaenda musi wa16 asi musangano wanga wari kumusi wa17 musi wa18 musi wa19. Tikangoti kwakune vatungamiriri vakamirira machurch poita vatungamiriri mapolitical leaders vanenge vakamirira magovernments poita vakamirira women vakadzi then vakamirira mayouth saka ini patakaendawo kuZimbabwe ndendandakamirira mayouth.
Ko vamwe vangu vakamirirawo Zimbabwe ndaanani?
Tanga tiri vatatu. Kudivi remedia tatakamirirwa nevanonzi Victoria Ruzvidzo. Vanoshandira kube pepa reHerald muno muZimbabwe. Then kudivizere yatingati judicia tatakamirirwa naChief Justice Godfrey Joseph. Kumusangano kwatanga tiri uku wanga uri musangano wanga wane vanhu vaipfuura 200,000 nekuti takatanga kuita mameetings adati maadvocacy meetings then tozoenda kustadium wanga uri musi wa18. Isuwo takamirira Zimbabwe taipindawo mustadium zvakanakisisa tiriwo flag yeZimbabwe kuratidzawo kuti Zimbabwe ndiyo imwe yenyika dzinochemera kuti pave nerunyararo nekutsigira nyaya yerunyararo pasi rose.
Dingindi rarangaririrei apa?
Dingindi rarangaririrei kuti it was meeting yekuita yatinoti declaration of peace and cessation of war. Tingangoti panga pane misangano yakamboitwa yaisanganisa vatungamiriri vechidiki madzimai nevehurumende kuti vakwanise kutaura pane shuwiro yekuti pasi rese pange paine runyararo. Vakanyora magwaro akati kuti saka patatichienda kumeeting iyi tanga takuenda yatinganoti kunoita yatinozi legislating the peace campaign kuti vari kuti aiwa nyaya tichitara nyaya dzerunyararo inyaya dzaramba dzichingotaurwa asi munoti pasi rose kune nyika dziri kungorwisana muri muAfrica munongoziva ihondo dzega dzega ukabva kuEgypt ukaenda kuZambia kuSouth Africa muZimbabwe muno munongoona vari kungorwisana vechidiki vachirohwa nemapurisa ndo zviri kuti kune nyika dzese dziri munongoziva hondo dzekwana Iraq hondo dziri kwana Syria zvingodaro je pasi rose pangori ne hoho iri kuitika. Saka musangano tanga takaenda kuti tinogara pasi tiiti yatingati kuti alege kuti takutsvaga mutemo kuti pasi rose pave nemutemo watinoti international law inenge ichikwanisa kuti kana hurumende kana kuti vaya vanenge vari kukanganisa kuvepo kwerunyararo vakwanise kusungwa nemutemo. Saka tingangoti ndo yanga iri chinangwa saka taita maadvocacy meetings anga iri advocate on meeting yemedia advocacy yeyouth and international peace youth group then poita yemadzimai tapedza tochizoita meeting yatakaita yemustadium yekuchideclare kuti pasi rose rionewo kunaka kwakaita peace kunaka kwakana kuti vakwanise kunge vaine kunyatsa kudzamisa kuti no ndezvipi zviri kuitika pasi rose zviri kukanganisa runyararo uye ndeipi nzira yatingaitawo isiwo seZimbabwe nedzimwewo nyika dzanga dziriko kuti tikwanise kuve nechezvatingaita kuti vatungamiriri vedu kunyanya tingai zainya kubuda kumusangano kune zvekuti hurumende kazhinji panotwaro mbonga mupopoto kuti tingangoti violence hurumende ndiyo zhinji dzinenge dzichionekwa dziri makadaro saka chinangwa chinotanga chekuti tikwanise kuita legislative kuti pange paine dairi rakafanana nere United Nations patinoti pange paine mutemo watinoloba usvike ikoko unenge wakuzoti aiwa hurumende yekuZimbabwe kana yakanganisa ikaita zvinhu zviri against the law vokwanisa kubatsirika kuti tinobata president here kana tinobata tinopa masanctions kunyika zvichingodaro
asi munoona here imi vatungamiri venyika dzepasi rino vachitenderana nemutemo wakadai nekuti kazhinji tinomboona vachitsika madziro
chitsamuri kutaura ichokwadi ingangoti vanhu vese vanga variko pataitaura nyaya idzi ndo zvainyanya kubuda
aiwa tinokutendai zvikuru vamadhuku nekupinda muchirongwa chedu
zvakanaka tinotenda mukoma blessing
manga makateerera kubva kumutungamiri wesangano replatform for youth development mukoma Clarice Madhuku muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo aiwa hama wadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka uye chinobhururuka chinomhara anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga Kandemiri
tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chaonopa vechidiki iye zvino toenda kwatinokupai nyaya dzechitendero kana kuti religion nhasi taita rombo rakanaka tabata Pastor Patrick Mugadza vanotungamira kereke ye The Remnant iri kukariba pamwe nekwagutu ngatinzwei hurukuru yataita navo
ini ndinonzi Pastor Patrick Philip Mugadza ndinotungamirira kereke inonzi iyo The Remnant nzvimbo yekariba zvekare nekwagutu ndingataura ndichida ikuti pasi rose zvisanganisirawo nyika yedu yeZimbabwe iri panguva yakaoma zvikuru asi zvese izvi zviri mushoko ramwari zvichiratidza kuti nguva yatava kuenda yava nguva yekuti mambo Jesu Kristu vazosvika pakuuya asi zvisingareve kuti zvinhu izvozvo zvinenge zvisingakwanisi kuti zvigadziriswe zvinhu izvi zvinongo zvichiitika mukuresheka nemhaka yekuti vanhu vazhinji vanenge vasingazive Mwari vanenge vasingatevere gwara ramwari saka nekudaro vanhu vasingatevere gwara ramwari kana vari pekuti vari vatungamiriri vanotungamirira nenzira dzisina umwari vanotungamirira nenzira dzinenge dziri dzavo asi kana kuri kuti vanhu vatsvaga Mwari vanhu vatungamidza vatungamiriri vanotya Mwari zvisingarevi kuti anenge achishamata kana kuti ari munhu awozvo mweya zvikuru asi achingori munhuwo zvake asi anongotyawo Mwari mukukura kwake nemukurarama kwake kana zvikadaro pane zvimwe zvinhu zvinokwanisa kugadzirika munyika yatikurira pamusoro payo iko zvino tichitara nyika yeZimbabwe tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo iko zvino Mwari zvavakatipa asi zvinhu izvozvo hazvisi kukwanisa kuti zvikwanise kubatsira ruzhinji rwese rwenyika yedu yeZimbabwe vanhu vashoma shoma vari kukwanisa kubatsirika nazvo nemhaka yekuti izvi shoko ramwari rakati nenguva dzokupedzisira vanhu vachada mari zvakawanda zvikuru asi zvino toti isu tine vanhu vanotya Mwari vanhu vanoziva Mwari kana vachinge vava kutungamirira havazopinda mudambudziko rokuda mari zvikuru iroro vachisiya ruzhinji kunze ruzhinji ruchitambura asi ivo vachigara magariro akanaka
tichitarisa mararamiro ari kuitwa upenyu hwanhasi pane zvamungaenzanisa here zvapotseka pane zvamataura izvi nemararamiro aiitwawo neutungamiri hwanga huripo kare
simataura ndanichiita kuti Zimbabwe ine zvinhu zvakawanda Mwari zvavakatipa upfumi hwakawanda zvikuru hwekuti tinofanira tiri nyika kwete iri pasi asi nyika iri pamusorosoro asi nenyaya yekuti utungamiriri hausi kufunga vanhu utungamiriri huri kuzvifunga hwega ihwo zviri kuita kuti zviomere vanhu zvikurukuru munyika yedu yeZimbabwe mutungamiriri wokutanga wandingataura Jesu Kristu mushoko ramwari vaiziva kuti kune murume ainzi Judas Iscariot murume uyo wakanga aine ujire wakanga achipota achiba chikwama chevadzidzi vaJesu Kristu pamwechete nani Jesu Kristu zvakare asi Jesu Kristu vakangomusiya akadini akadaro nemhaka yechi nemhaka yekuti vaingoti ayo isarudzo yani yake yaaita kufamba mafambiro iwaya ekupota achitora zvisiri zvake asi vaizivawo mavari mumwoyo mavo kuti hayasiwo mafambiro azvinofara akasei kuti zvikwanzo kasei kuti zviitike saka ndiri kuti ine vanhu vemuZimbabwe vanofanira kuziva kuti isarudzo dzavo dzekuti vafambe nenzira yakanaka havazonzi mabhanan'ana achibva kudenga achivaudza kuti weminista nhingi neweminista nhingi zvauri kuita hazvisi chaizvo uri kuba mari uri kuita so aiwa pane zvimwe zvinhuwo zviri munharaunda zvinokutaura neni zvichikuudza kuti aiwa maitiro auri kuita aya haasi ndiwo
chidzidzo chamungasiyira vana vezimbabwe kana mharidzo yamungavapa ingabva mubhuku ripi nhasi
kubva mubhuku yaroma chapter 13 mombotiverengei verse 1 verse 2 verse 3 verse 4 inotaura mashoko kuti vatungamiriri vanhu vanotumwa kana kuti vanhu vanomari pachavo zvichireva kuti kana munhu achimirira mwari anoita zvinodiwa namwari asi kubva izvozvo kaiko zvino hapasisina umwari saka munamato wedu unongova kuti mwari tidzisirewo mukombe uyu nokuti hatichaukwanisa
vanga vari Pastor Patrick Philip Mugadza veRemnant Church vari parunhare neStudio 7 muchikamu chedu chemumhanzi nhasi tiri kukupai kambo zuva rimwe kubva kuna Cynthia Mare.
Izwindorinzwa mepo chisando chiona kuhope kuvanenguva ndoshuva dai dzingori hope amai famai zvakanaka dai zvaipira dai kumbira zuva rimwe ndikuudze izvi mumwoyo mangu amai dai zvaipira dai kumbira zuva rimwe makandipa kuti ndikure nasi ndava kuzvionera wondega amai mashoko wenyu ndakachengeta amai rwiyo ndoshuva tichimba chose
kokambo zuva rimwe kubva kuna Cynthia Mare tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera ragai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi vemakereke voronga kuendesa rimwe gwaro renyunyuto kudare reparamende rinokurudzira kuti dare iri ribvise vamugabe pachigaro kana kuti impeachment mutungamiri webato retransform zimbabwe vajacob ngaruvhume vokurudzira kubatana kwevana vezimbabwe kuti vakwanise chete kuunza shanduko varimi vokurudzirwawo kuti vasapedza nguva vachipa mvura inonaya mazita vachitadza kurima sezvo mwaka iri kushanduka tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini jonga kandemiiri ndokusiyamina mutungamiri nkomo.